chekutanga ndiri kuti izvo tichiri kure pamatanha tida kuita kuti tipedzewo renyika nedu nekuti katasa patakaiswa papapa tiri kumacheto cheto kwenyika dzine uori dzakanyisa pasi rino tichireva kuti pane matanho anofanirwa akasimba chaizvo ekuedza kuti tikuindo pane nhando dziri kumberi kwamana 50 uku asi tatarisa kuti tiitewo namba wake yacho tina uori asi nemamiriro azvakaita tichine rwendo rurefu chaivo.
Tinoona kuti gwaro irori riri kuti nyika dzakawanda hadzina matanho adzaitora ekuedza kugadzirisa nyaya dzeuori idzodzi. Mungatarisira here Zimbabwe kuti ingashandukawo kubva muongororo iyi yekuti hapana matanho ari kutorwa?
Ya, ndinotenderera neongororo iyoyo nekuti tinogara tichitaura isusu veandikurasin pats of southern africa kuti chikuru chiri kunyanyokonzeresa kuti tirambe tichidzikira panyaya dzeuori kushayikwa kweyatotira muchirungu political will kubva kuhurumende kuti nyaya dzeuori dzipere nekuti hurumende ndiyo inenge ifanira kutungamirira ichipa muenzano sekuti haitambiri uori mukuita basa rayo asi tikaona iyo pachai hurumende nevanhu vakaiswa pachigaro hazviite muenzano sawakawana kana kuti zvinotokurudzira vanhu kuti zinofanira kuita uori kuti nigozopromotwa nekuti vazhinji vari muhurumende umu vane nyaya dzavo dzisati dzanyatsokiriwa kumatare edzimhosva saka isusu kuti pekutanga-tanga tingati isusu munhu wese zvake ari minista kana kuti deputy minista kana gavhana akambonyorwa nezvake achiti aita uori kuti titange patsva kuti vanhu ivavavo vabude pachena vazvichenese kuti inini zvamunoti nenyaya yakati yai ndikazodai vanhu vochiona kuti ichokwadi here neumbo hunenge huripo ndokuti titange patsva asi temamiriro azvakaita izvi handione tichinge tichienda kumberi asi totoramba todzikira kumashure nekuti vazhinji vacho vese maoko avo akasviba.
Vamwe vanogona kuti gwaro iri nderegore rapera 2017-2018 Zimbabwe yaane utungamiri hutsva iyi iri kunzi new dispensation.
Dai zvanga zvichidaro mukoma Jonga nekuti vanhu varimo muhurumende ivava ndo vanhu vakanga varimo futi mune old dispensation achange aripo saka kuti tingatoti kuti vanhu vangabva vangoti mangwana acho vatoshanduka mumaitiro avo yamukambotora iyayo tanzi necontamination iyayo kuti vanhu vakatamba nemunhu akachena iwombo vatoonda chenere handifungi kuti zvinoitika nyuo nekuti tika nemaitiro zvinotora nguva yakati kurebei kuti munhu adi ashandire zvaanenge achiita saka handioni paine mutsauko uchachinjwa nenew dispensation iko nokuti vanhu varimo munew dispensation ndo vakanga variko muold dispensation achiyoyo taka kuti zvashandira tika nemaitiro avo iuriwa zvinotereneni.